Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wemugovera ndira 25/2020. Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri mu Washington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takaumba chikwata chacho but hatisati tapedza kuapprova vanhu vacho vano chikwata chacho chienda kunoongorora.
Hurumende inoumba komiti ichanoferefeta mashandiro ekanzuro yemarondera iyo iri pasi peMDC.
Hurumende yagara ichingovhiringidza macancels endi kutanga ndichimeya ndakangobviswa pasina zvandatatu. So zvokuti hurumende iri kundoongorora hatizvitrust kuti inondoongorora chii.
Asi MDC inoti haina chivimbo nezviri kuda kuitwa nehurumende, iyo inoti inogara ichivhiringa mashandiro emakanzuro ari pasi payo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti yaumba komiti ichafanoferefeta kanzuro yemarondera zvichitevera zvichemo zvakasvitswa nevagari vemuguta iri kubazi rezvekutongwa kwematunhu. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugurukota rezvematunhu vaJulai Moyo sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Asi tabata mutevedzeri wavo amai Marian Chombo kuti tinzwe zviri kuitika.
Maresidenti vemarondera. Ndo vakanyora a petition vachiti vane kunyunyuta nezvavasiri kufara nazvo zviri kuitwa mucouncil. So takati takangozvigarirawo pasi tikazvitarisa tikati maresidenti ndo vakuru tinoda kuongorora kuti zvavari kunyunyuta nazvo zvine umboo here kana kuti ndezvekungonyedera.
Petition iyi yakanyorwa riini ichiuya kuhurumende nhai maichombo?
I cannot really say date ratakaiona but ini ndakaiona muna November pandaka I think a few weeks ndatanga basa nekuti ndakapindwa musi wa18 November ndakatanga basa musi wa11. So it's a week or a few weeks after that ndokandakarisiva.
Vagari vekumarondera vari kuchema nenyaya iyi.
Vari kungotambudzika nemari kushandiswa kuri kuitira mari mukanzuro. Vari kuti haisi kufamba zvakanaka kuona kwavo uye vari kuti havasi kupuwa masevhisizi akakwana anoenderana nemari dzavari kubhadhara kukanzuro. Uye vari kuti panewo mamwe maonero ari kuita kuti kushandiswa kuri kuita mari asi hakusi kuenderana nezvavakanga vawirirana nemaresidenti kana nekanzuro yacho.
Saka hurumende yati yaumba here chikwata chichaenda kunoferefeta mashandiro ekanzuro yemarondera?
Takaumba chikwata chacho but hatisati tapedza kuapprova vanhu vacho vano chikwata chacho chienda kunoongorora.
Ko iyo kanzuru yemarondera makaizivisa here nedanho ramatora here?
Tichazovazivisa kana tapedza kuumba timu yacho ichaenda ikoko. Tichazovazivisa kuti tiri kuenda korini.
Nguva zhinji vanopikisa hurumende kana kuti vanopikisa ZANU-PF vanogara vakati izvo hurumende yeZANU-PF inoda kugara yakatsvaga uta nemugate pamashandiro emakanzuru ari pasi peMDC. Munoti kudii nazvo?
Aiwa, isu sehurumende hatitarisi kuti makanzuro vari kushanda MDC kana kuti ZANU-PF. Isu kana tichiita basa takamirira hurumende ende hurumende yakamirira munhu wese. So isu kana tichitarisa nyaya inenge yaitika pakanzuro hatisi kutarisa kuti vatiri kudhila navo vanobva kubato kupi nekuti ZANU-PF kana MDC. So vanhu vanongotsvagawo mhosva kuda kupomera kuti vanhu vanenge vachidi vachinangana nevanhu. but hatisi kutarisa hatisi kuendera kuita witch hunt isungo da mafacts kana tikaenda pa ground tikaona kuti ndezvekunyeba we dismiss it but kana tikaenda kunoongorora tikati tikaona kuti zvine umbo then action has to be taken but zvekuti tiri kuenda koko kuita victimize ma MDC members that's not true because we are there as a government and we work with MDC workers and PF we are just want to put my residents vaone ma good services from the council.
Pane mamwe here mapetition ari kubvawo kune mamwe makanzuro?
Tiri kuwana ariko nekuti takawana mamwe akabvawo kune mamwe makanzuro akati wandei. Tatine chikungwiza manofunga makanzuro kuti kwa kune zhowe zhowe. So tiri kutarisa futi ikoko endi. So haisi marondera chete akati wandei but mamwe acho am not at liberty yekuti nditange ndataura izvezvi. Ari tiri kuona zvinyinyito zvakati wandei zviri kubva kumakanzuro yekuti vanhu havafara nemaservices ari kumashandisirwo ari kuitwa mari.
Mutevedzeri wegurukota rezvekutongwa kwematunhu amai Marian Chombo vachitaura vari parunhare vari muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, taedza kubata meya wemarondera vachengetai murova asi vanga vasingabatike panhare mbozha yavo. Asi tazokwanisa kubata munyori wezvematunhu muMDC vaElias Mudzuri kuti tinzwe pamire bato ravo.
Hatizvizivi, ndinoti kana pane zvanyanya kutadzika nemakanzuro edu. Tinoda kuti kana pachifomwa makomiti ngakuitwe makomiti asiri partisan anatosvika achinovhiringa macandles iwayo kana pane zvaatadza hatisapoti corruption asi kuti minista kuramba achingafiya asingatauri nesu hazvishandi because macandles iwayo ane policy yemdc yekuti vadhelivhi saka toita kuvadharika kana zvatadza macomplains abva kumaresidents kana ariko asati asvikawo kwatiri kuti tinyatsoongorora kuti macandlers edu anzwisa here. Saka taida kuti tikombei manotsi, takamboita manotsi tipo tisangana July mwoyo tizivisane kuti zvinofamba sei zvimwe zvese tadzika bata habatiki July mwoyo wacho takatiraya kakawanda kuti kana pane chatadzika ngatitaure nevanhu because vakasarudza.
Tiri kuona kuti izvo kanzuro yemarondera ine vanhu veMDC vakawanda zvinopa izvo kuti izvo makanzura eMDC ndiwo ari mukanzuro yemarondera. Ko vanhu ava vari kunzi vari kuisa nyunyuto kuhurumende vanhu vari kubva kupi iyo zvakambobudawo here nemubato renyu?
Hazvina zvinhu zvizhinji ndezvemakuhwa akafanana neto atoti fake news hazvina kunyakuda kubato redu. Isusu tikapuwa complaint tinonotaura totaura nevanhu hatiti kana vachitadza hatizvikondoni hatitauri kuti kana makanzuro zvedu achitadza totova nezero tolerance for corruption toda kuvastopa kana pane zvavatadza asi chendiri kunoita ndechekuti vamanya anti-corruption commission iriko kana kuchiinvestigate kunoda anti-corruption commission ndo inondoona kuti zvinhu zvakamira sei kwete government kana kune corruption yaitika tinoti dei vachitumira anti-corruption commission yochindotraya kunotsvaka kuti vanhu vedu vari kuita uori vari kuzvana zvinhu zvouorere kana kuti zvakasiyana because kana yaa imwe political party ichinoinvestigeta imwe zvezvazvo kuita samakwikwi wekuti iwe wakonewa nandakona ndokupa example yekuti izvozvi izvi tiri kuinvestigeta local government haisi kutarisa kuti vanhu vari kurarama sei kurusevo iri kungotarisa zvemacandles emaurban council kune vanhu vari kunyimwa chibadhu vari kudzidziswa kutenga chibadhu vaitanga vanorwara sabhuku vachidini havasi kuzvitarisa uori hutoita wese kusadza chaiko chaiko kuupfu huri kuda kutengwa ivo kuti vachitarisa madisaster ari kuitika mumaresevo kuti vanhu vari kuwana chikafu here vachilaiza neministry of labour social welfare havasi kulaiza vanongotsvaka macandles iwayo. Fanamwe kuti taure tidzise vanhu ikonomi iko zvine izvi yakarasika zvokuti toda kutobatsirana kuti makanzuros edu apefome kana paatadza zveshuwa tinofanira kuvaita reprimand.
Mai Chombo vari kuti ivo vari kuenda kumarondera sehurumende kwete sebato munoti kudii?
Vanoenda sehurumende kwete sebato asi havana kumbotibvunza isusu vokuti koko inini munosupavhaiza macandles enyu sei gaisenzanawo Mai Chombo munostendi rules and orders kumbotova kuti hazvii zviri kumboitika vamanya ikokoko vawana complaint havana kumbotaura nenini hasi ndaiwanawo complaint saka hatizozivi kuti vari kuenda seministri chete hereka havaa kuenda sebato because havangazvibvisi mubato vachiinda muhurumende chete.
Muchatora matanho api zvamava kuziva kuti izvo hurumende iri kuenda kunoferefeta kanzuro iri pasi pebato renyu reMDC?
Danho redu ndiri kutongoti tinotsvaka our own defense mechanism yekuti hurumende yagara ichingovhiringidza macouncils edu kutanga ndichimeya ndakangobviswa pasina zvandatatu so zvokuti hurumende iri kundoongorora hatizvitrust kuti inondoongorora chii because yaingobvisa mameya izvozvo yakabvisa chairman webinga inongopa zvemafavorit accusation indati ari kunyanya kutadza kutungamira ndiani vanhu vachishaya sadza vachishaya petro vachishaya zvese unoinvestigeta zvese zvashayikwa petro pashayikwa sadza mumareserva pashayikwa chimba pashayikwa basic things zvakaita semunhu zvinoshayikwa munomu asi hapana ari kutaura kuti zvichabuda sei zvongobuda zvinhu zvomukoto zvega zvega kushayikwa kwekeshi chaiko chaiko hakusi kutaurika anoinvestigeta government ndiani.
Munyori wezvekutongwa kwematunhu muMDC vaElias Mudzuri vachitaura vari parunhare vari muHarare. Vagari vakawanda vemuguta rekwaMutare vanoti vava nesvondo rose vasina mvura mudzimba dzavo. Vagari ava vanoti vava kutyira kubata zvirwere. Mutori wedu wenhau Lloyd Amoyo anoti panyaya inotevera.
Nzvimbo dzakatarisana nekushaya mvura dzinosanganisira Sakubva, Danga Mvura, Chikanga, Hobos 1, 2 ne 3, Dreamhouse, Zimta Park, Natview Park, Mushamukadzi, Gimboki ne Federation. Mumwe mugari wekuHobos 2 amai Agnes Musabayana vanoti nekushayikwa kwemvura munzvimbo yavanogara madzimai ndiwo ave kuremerwa nemutoro sezvo vari ivo nguva zhinji vanonochera mvura kunzvimbo dziri kure dzinenge dzichiwanikwa mvura.
Totinetsa chaizvo nekuti sesu semadzimai hatidi kushaya mvura seizvozvi zvitamuka na 4 AM kutotsvaga mvura kuti vana vaende kusukuru. Vamwe vanenge vachitoda mvura everyday saka zvinozokonzeresa zvirwere.
Mumwe mudzimai womumusha weGarikai Hlanani Kuhle amai Lina Maunganidze vanotiwo vave kutyira utano hwevanhu sezvo mvura yave kushandiswa ichibva muzvikova nematsime.
Takupedzisa tochera mvura yemuzvirwizi vanhu vamwe vaakutoimwa vamwe vaakutoishandisa zvemukicheni haisi kubuda tane 7 days tisina mvura.
Mumwe mugari wemuHobhouse amai Mary Marange vanoti vari kumukira kuenda kutsime sezvo mvura iri kuuyiswa nekanzuru yeguta nemotokari dzinotakura mvura isiri kukwanira vagari vose.
Papa nokuti tiri kushupika nezuro tatisaya tisitorina kana mvura bhauza rako ari ragumire kuzasi hari taurii kuti bhauza riri kuuya kana kuti asei nhasi tamukana 3 yoko kuti tichere mvura.
Vapasimo Chiropa avo vane chibhurani munharaunda iyi vanoti chibhurani chavo chawandirwa nevanhu vanoda mvura izvozvo pakuti vamwe vashaye vopedzisira vochera mvura murwizi. Vachiropa vanoti kanzuru inosungirwa kuona kuti yawanira vanhu mvura yakachena nekuchimbidza.
Si 1 week mvura iri kunetsa vanhu vari kushaya mvura yekuisa matoilets yekunwa chaiyo vaakutongochera muchirwiziri panapa dhuze panapa. Dai usiri mugodhi uyu watakacherwa nevakabatsira vakabatsira ndourikutombobatsira vanhu but mvura yacho ka yatove neshotage yekuti yaakutopera mugodhi saka taakutova limited time kuti after kana 4-5 hours vouya mapakitsa vakaita line havatomborina vamwe vakatogarira panapa havana kana chekutomboshandisa saka mvura yatinetsa chaizvo hamene kuti kanzuro yacho kana hurumende yacho iri kuita iri kuonawo sei mabhauza ari kuuya but mvura haisi kukwana.
Kanzura weguta reMutare uye vari sachigaro wekomiti inoona nezvemvura vaJohn Nyamoka vanoti dambudziko remvura riri kukonzerwa nekutsemuka kwakaita imwe pombi inobva kutengi rinopa mvura guta reMutare.
Problem takaita best pipe mu 450 meters pipe ino supply Hobos and surrounding area inobva kumatengu. So best yo yatora time because peiri pacho beko loader yedu haisikwanisa kuti idi isvike kuti ichere tiite replacement.
Vanyamhuka vanoti guta harina mabhauza anokwanira vanhu munguva dzakadai dzekunetsa kwemvura senguva ino. Munyori weguta reMutare vaJoshua Maligwa vakaudza mumwe musangano kuti pombi zhinji dzinotakura mvura dzava kuda kuchinjwa poiswa itsva dzinokwanisa kutakura mvura inokwanirana nevagari vanopfuura zviuru mazana mana vari muguta iri. Ndakamirira Studio 7 maMutare ndini Lloyd Moyo.
Hurumende yeBotswana inoti ichateerera zvichemo zvezvizvarwa zveZimbabwe izvo zviri muupoteri munyika iyi zvisiri kuda kudzokera kuZimbabwe pasi pechirongwa chevoluntary repatriation. Shingirai Madondo anoti panyaya iyi.
Vanhu vakawanda vari muupoteri paduku refugee camp muBotswana vanoti havasi kuda kuti vadzokere kuZimbabwe sezvo vari kutyira upenyu hwavo kana vadzokera kumusha. Vapoteri ava vanoti vatsigirwe MDC uye vakatiza mhirizhonga yakaitika muna 2008 yakasiya zvuru nezvuru zvevatsigiri veMDC vakuwadzwa zvakaipisisa vamwe vakaurayiwa, vamwe vakaputsirwa misha yavo pamwe nekutorerwa zvipfuyo zvavo. Mutauri wevapoteri vari pamuzinda uyu vabekimpiro weza vaudza Studio 7 parunare kuti vatsigiri vebato reMDC vari muupoteri vanotya kudzokera kumusha sezvo vanhu vachiri kushungurudzwa nehurumende yeZANU-PF.
Kana zvimwe zvinhu zvinogona kunge zvazvitaura kunhu zvapera, but when it comes to the reality on the ground wana kuti hakuna kana chapera. Vanhu vanotya kuteererwa vachingotorwa vachienda zvachose vasingaoneki vachiurayiwa zvisina kunaka. Izvozvo ndozvekutochisa vanhu.
Chimwewo chizvarwa cheZimbabwe icho chiri muupoteri pamuzinda uyu vaSamson Ndebele vanoti zvinonetsa kudzokera kumusha nokuti kunetsana kwaiva pakati pavo nevavakidzani vavo veZANU-PF hakusati kwapera.
Vamwe vanhu vaivaiti vachisapota MDC vari vanotya kudzokera kuZimbabwe iti vari kutya nenyaya yekuti pane vanhu vavakidzani vavo nevamwe vanogara navo muvhillage imwe chete vasapota ZANU-PF vanenge vachitya kuti vachiripo nekuti vari vasinganzwani kana vakanidzokera hamwe nekuti vanganoita zvaiogara chiveevanjeri vachingotukana nenyaya idzodzo kuti ivo havasi kumbotuma futi kuti vangasapote ZANU-PF nokuti vanongoti ivo havadi ZANU-PF.
Vachitaura neStudio 7 panonhare mukuru anoona nezvekuchengetwa kwevapoteri muBotswana Mai Thobolitsage vati vanhu vasina kunyoresa kuti vadzoserwe kumusha vachapiwa mukana wekuti vaudze hurumende nhunha dzavo.
We also listen to the reasons why they may not be willing to go back home. Are the reasons meeting the refugee framework? Are they within the refugee law? Are the reasons associated with them coming to Botswana as refugees? Or these are just any other reasons? So you listen to people why they don't want to go back home and you advise accordingly and encourage them accordingly.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevapoteri uye vachidzidzisa mitemo paGaborone University College of Law and Professional Studies vaMaurice Manyengavana vanoti danho ratorwa neBotswana rinoratidza kuti hurumende iyi iri kutevera gwara rinotarisirwa nesangano reUnited Nations.
Izvi zvinoratidza kuti panguva yari zvino nyika yeBotswana iri kutevedzera zvakabvumiranwa pamusangano weUnited Nations wakaitwa muna 1951 kuti munhu anofanirwa kudzoserwa kumusha kwavo asingadi achiziva kuti kune kune zvimwe zvinhu zvinoita kuti upenyu hwake uchaite sei, uchaite freedom iyo inenge isipi.
Pari zvino padhuku pane vapoteri mazana manomwe nemumwe chete zvichitevera kudzokera kumusha gore rakapera kwakaitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika zana nemakumi matatu nezvishanu. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naPastor Faith Besa, avo vanoti ivo vari kubata mabasa akasiyana-siyana emaoko uyezve vachiita zveuparidzi. Regai tiende kwavari tinzwe kuti mabasa api avari kubata.
Semudzimai gore rino ndakarongera kuti ndishande kushandira mhuri. Mudzimai waProverbs 31 anotaura kuzanzi anomuka mangwanani osiya arongera vashandi vake basa oenda kunotengesa odzoka atengesa ashambadza zvinhu zvake aane mari yake.
Mabasa api amunobata imi semudzimai tichiona apa kuti tiri kuona kuti munoita zvakare zveuvhangeri?
Ini ndinoita zveuvhangeri uye ndiri muimbi wenziyo dzechitendero. Zvekare ndinoita network marketing, ndo zvandiri kuita iko zvino so far.
Makatanga riini kuita mabasa iwaya emaoko?
Mabasa emaoko ndava nenguva yakati rebei. Ndingangoti kubva 2009 ndakange ndatanga kuimba, then kubata-bata, ndaibata-bata chandinenge ndawana chekutengesa, ndaingotengesa. Saka zvekushanda zvanga zvangogara zvingori mandiri.
Tichiona kuti pari zvino zvinhu munyika zvakati womei, madzimai mazhinji ari kutiwo ari kukundikana kuti awanike achipinda mune izvozvi zvemabasa emaoko kana kutanga mabhizimisi. Zvii zvamungavakurudzirewo?
Ine chandoda kukurudzira madzimai ndechekuti munhu inzwawo kuti zviri kumboitwa nevamwe ndezvipi, uchibvunza-bvunza kuti mai vedu wee, zvanyika zvayakaoma kudai, chii chandingaitawo chingandibatsira? Ndoda kutaura semuenzaniso wenetwork marketing. Inini ndakazoziva kuti pane chimwe chinhu chiri kutoita kuti munhu wamudzimai anogona kutogara aine mari muhomwe make akagona kuchiita icho chenetwork marketing. Ndinoita network marketing neinonzi Bell Lifestyle, vanotengesa mahealth supplements. Saka munhu wemudzimai ari kuti iye handina pekutangira. Pamwe pekutangira pandinogona kutokuudzaka iDeo Lifestyle, nekuti iri kuita welcome munhu wese kuti uya ushande simba rako chete. Semhuri tinoita zveprinting, tinoprinda mat-shirts, macaps, ndangoti zvese zvingada kuprindwa zvinoda kunyorwa, makapu, maplates ndezvimwe futi zvatiri kuita izvozvo.
Zviri nyore here kuti muwanikwe muchibatanidza mabasa amuri kuita ekuva muri muvhangeri uyezve muchiita mabasa emaoko?
Zviri nyore nekuti ndinogara ndakaronga zuva rangu risati ratanga kuti nhasi ndichimuka ndichaipei, peuvhangeri ndepapi, pekubatana maoko ndepapi. Nekuti ndoda kuti ndibva ndapinda zvekare mushoko raMwari, nekuti shoko raMwari rinotidzidzisa kushanda. Kuna Proverbs anzi tsinde, enda kumujuru udzidze mubatiro wawo. Saka ndakaona semunhu waMwari ka zvakanaka kuti utungamirire semuenzaniso. Vanhu vanoda kuona uchishanda, voziva kuti zviya shoko raMwari zvarinoreva kuti munhu anofanirwa kuti ashande, kunyange nemuvhangeri ari kushanda. Saka nyange nevanokuteera vanogona kuita sei kudzidzawo pauri zvekare.
Tombotarisa kuti vamwe vanoti zvinotinetsei kuti uwanikwe iwe uchibatanidza kuti kuchengeta mhuri uyezve uchiita zvemabasa iwaya emaoko. Pane zvamungayambirawo here vamwe vane mhuri asi vari kuda kuita mabasa iwaya emaoko?
Ini hangu handioni chinonetsa pakuchengeta mhuri uchiita zvekare mabasa emaoko. Ndinotoona zvichireruka nekuti mhuri ine zvainotarisira kubva kwauri semubereki. Saka ukasashanda unenge watoomesera mhuri yako. Saka kutoti mhuri itoite zvakanaka ka kutoshanda. Sezvo ndataura zviya kuti munhu unofanirwa kugara waronga zuva rako risati ratanga, waona kuti nhasi pachikamu chemhuri zvandichaita ndezvipi nezvipi, uye kuti ndigone kubata mabasa angu emaoko ndichatangira papi ndichienda papi. Kugara waronga zuva rako risati ratanga.
Vanenge vachida kukubatai vazive zvimwe zvamuri kuita munowanikwa papi?
Ndinobatika paWhatsApp, namba dzangu 0779 492 831, kana kuti kushopu ndinenge ndiri kushopu dzimweni dzenguva mutown panamba 87 Chinoi opposite Gulf Complex.
Imbotiimbirewo kadzimwe dzedzimbo dzamunoimba.
Zvakanaka. Tandoda kuimba chinonzizvo Thou art faithful, makatendeka. Thou art faithful, Thou art faithful, Thou art faithful, Thou art faithful, O Lord, my Redeemer, my Redeemer, Thou art faithful, O Lord, magatendeka, magatendeka.
Aiwa kamutakunanzwa. Saka vanhu vanokawana papi aka?
So far ndichiri kuti anenge akwanisa paWhatsApp, ndiri kutumira vanhu pamaWhatsApp zvekare, uye vanenge vari padhuze ndinokwanisa zvekare kuvatengesera maCD.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Pastor Faith Besa kunge manga muinesu pane pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iye zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa Our Lives. Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tinoda kumbotarisa pamusoro penyaya inonzi iri kunetsa mukereke yeUnited Methodist Church pamberi pemusangano mukuru wekereke iyi uri kuitwa muna May, kana kuti muna Chivabvu kuMinnesota muno muAmerica. Iri nyaya yekuti kereke iyobvumidza here vanhurume kuti vange vachiroorana kana kuti vanokadzi vange vachiwanana kana kuti tongoti yobvumidza here chingochani kunengo dzayo. Nyaya iyi inonzi iri kutsemura kereke nepakati mumaonero ari kuita vanhu zvikuru vekuAfrica nedzimwe nyika dzichiri kubudirira vanonzi vari kuramba kutambira danho iri. Asiwo vamwe vanobva kunyika dzakabudirira vari mukereke iyi vachinzi vari kuti aiwa ngatifambiranei nenguva kereke ibvumidze chingochani. Muhurukuro yedu tabata Reverend Forbes Matonga vekereke United Methodist Church vanove zvakare mumwe wevanhu vanotarisirwa kunge vachizoenda kumusangano mukuru weGeneral Conference uchaitwa kuMinnesota muno muAmerica muna Chikumi. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Reverend Matonga.
Mazita vajonga.
Takaona muchinyora pasocial media pakana padande mutande reFacebook pamusoro pemamiriro anofananga akaita mutendi mukereke United Methodist Church muchiti imi inyaya inenge iri kuti simuke zvakare kuti inge ichikurukurwa mukereke umu. Mangatiudza pamusoro pezvinyorwa zvenyu izvi?
Chinyorwa ichi takanangana nekuti mugore rio rimeri muna Mei muno mukubva musi wa5 kunodakara musi wa6 General Conference United Methodist inenge iri kugara kuMinnesota uko. Saka ikoko kuri kudzoka zvekare nyaya iri kungozikanwa nevanhu nechekuita nekuroorana kwevanhu rekaitisenzewo dziri kungafarirwe nevanhu nenzi rechingochani iri kuda kuita kuti techi iya kupatsanurana nepamusana pekuti vamwe vari kuti haa izvi hazvitenderwe vamwe vakashinga chaizvo kuti ndo zvaakuda culture yedu kunyanya vari kunana America ikoko nekunana Europe asi isu vemuno muAfrica tichibatana nevekunana Philippines nevekunana Russia uku tiri kuti izvi zviri pachena kuti Bhaibheri haripende tsika yakadaro. Saka ndo pari kubuda kunyora kwangu.
Tichitarisa mararamiro aita kereke United Methodist Church kusvika pari nhasi, chii chazoita kuti kereke ide kushandura mamiro ayanga yakaita kubva kumakore esaya?
Chiri kuitika zviri kubva muzvidzidzo zviri kuwanika newanhu zvinotangira makore ekare akatanga yainzi Enlightenment. Yakatanga kusudurudza umwari ichida kukudza kufunga kwevanhu kwekunzi vanhu vaof age vanokwanisa kufunga. Saka pane mufungo wekufunga kuti vanhu vekare vanosanganisira vanyori vemubhaibheri havasiriwo vangatiudze mararamire anhasi. Vamwe vachifunga kuti nepamusana pekuti taane zvidzidzo zvesainzi zvaakutoonesa zvinhu zviri nani kupfuura maonerwo azvaitwa nevanhu vekare. Asi mukatarisa zvinamato zvese zvinoshinga kuti the founding people, the founding fathers of a religion ndo vanoumba dzidziso dzinoteerwa nemagenerations ese anoteera. Saka isi ndo patiri ipapo pekuti kana zviri zvechinamato, chinamato mudzi wacho nedzinge racho riri mubhaibheri. Therefore hakuna imwe dudziro yatinofunga kuti inopfudza zviri mubhaibheri. Saka ndo patiri kupokana nevamwe vedu vatingati wasecularized.
Imo muZimbabwe gakava iri riri kubatwa sei mukati mekereke yenyu?
Mukati mekereke yedu zviri kuitika ndezvekuti hamuna hurukuro yakanyanya nepamusana pekuti vanhu vari kungotora segaro ziva kuti izvi zvichii hachiteedzwe hazviitwe. Asi nhamo iri yekwedu manje ndeyekuti chechi yekwedu i1 yakada kufanana nekatorike tinoiti its a global church. Saka constitution inoseenzeswa kuAmerica yechechi ndiyo inoapplya muZimbabwe. Saka kana dai isusu tikati hazvitibate zvikangotenderwa chete kuAmerica, bhuku redu remurau rikachinjwa kureva kuti rinobata munhu wese nekuti tine constitution inoseke.
Aiwa, tinotenda zvikuru Reverend Matonga nekuwana nguva yekutaura nesu.
Mwari vakuitire zvakanaka Mazita.
Manga makateerera kuna Reverend Forbes Matonga vekereke yeUnited Methodist Church muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Hurumende inoomba komiti ichanoferefeta mashandiro ekanzuru yemarondera iyo iri pasi peMDC. Asi MDC inoti haina chivimbo nezvekuda kuitwa nehurumende, iyo inoti inogara ichivhiringa mashandiro emakanzuru ari pasi payo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande achikupai nhau dzendebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 25 kuzibandlela 2020 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Ukuthoniswa kwecala lokwehlukana kukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomkakhe sokuveze amandla alokho elawo kubutho.
Ngalilizwe elile demokrasi ezimele kuhle u-Vice President Zumela resign. Nxa engaresignanga u-President Zumela ngicela ukuthi ndoda hayi isimo okuso asiyo-honorary. Blantisaziza ama-honorary asiyo no longer honorary.
Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa lamhlanje uvakatshele izalukazi lamaxhegu emawabeni lapho abaphekele khona isitshwala lenyama.
Ngibonga kwedlula ukubonga babona ubani uNkulunkulu uyivusa zasuka ezandleni zami ngabe ngiyambusisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukuthoniswa kwecala lokwehlukana kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomkakhe uMary Mbayiwa sokuveze amandla alokhu elawo kubutho uChiwenga. Kusinqumo asiphe izolo umahluli umnumzana Christopher Dube Banda usole uMnangagwa ngokusebenzisa ibutho ukuhluthunela umkakhe impahla. Abanye ngabathi ngabe uChiwenga uyaphuma kancane esikhundleni udaba lwakhe lusathoniswa. Sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana abekezela madumafuzwayo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okokuqala singeke sikufihle sibili but kumele sikubeke njengoba kunjalo lo majesti lo judge ukukhulumile ecourt ukuthi yinto embi okungamelanga yenziwe. Lokho kumele kubeke kucace ukuthi yinto embi ukuthi amasotha asetshenziswe ngendlela engayisiyo. Okwesibili sikhangele yena ezele individual umseke kamongameli uChiwenga nxa wayesedecide ukuthi iya ku-army angene ku-government ngapha ezombangazo kumele adivorce completely aphume ezintweni ze-army aconcentrate ku-government alandele ama-structures e-government njengoba enjalo. Okwesithathu ivele sile culture embi eZimbabwe abantu abaku-authority eZimbabwe bathanda ukusebenzisa amapolisa ukusebenzisa amasotha ukusebenzisa ama-youth abantwana babantu abangelani lezinto zonke zenalezi ukuthi bephushe ama-agenda zabo and kona lokho ku-wrong akumelanga sikuvumele njengezwa ukuthi kuqhubeke kusiba njalo. So izinto ezimbi akumelanga sikuvumele ukuthi izinto zenziwe ngendlela enjalo.
Asithi thina ilizwe ngakuthiwa libuswa ngombuso kaZulu ongaso kantando akayiphikiswa. Uyena lo umsekeli kamongameli nga eqhubeka elokho esesikhundleni na yena udaba lwakhe lusemthethwanda.
Besixoxa nje labanye ama-comment ngiyabona already sokulihlazo kakhulu ku-vice president ukuthi imfihlo zika-vice president kwelizwe zithi dandalala egcekeni zivalwe lilizwe lonke labantwana bebale behleke bethi ukuthi kade abadala balezinto ezinje idivorce ebuhlungu engaqedakaliyo sokukhunyelwana amazwi aqatha ngali njengoba usitho ngalilizwe elile demokrasi ezimele kuhle u vice president Dumela resign. Nxa engaresign nanga u president Dumela ngicela ukuthi ndoda hayi isimo okuso asiyo honorary. Lanti sasiza ama honorary staff you are no longer honorary. Ngcono uphume ume ngale ngoba u president ayisethela abanye abazalandele ngoku akuseyiyo.
Manje nxa sikhangela amandla alawo ekuthumeni amasocha kuyenzakala na ukuthi asebenzise nxa esefuna ukuhluthuna umbuso.
Kusithengisa khona lokho sivile ukuthi ukuthi amasocha sawaphede ngamatomo nje sengazenzela kufunayo ende kubuye kube buhlungu ukuthi ungakhangela i-government yethu asibo retired so and so retired sokuzo kuwonke ama-portfolios okusithengisela ukuthi kuthi at any minute nje ami ngadecide ukuthi sisithatha iyadonsa nje kawani ilizwe selihambile sesihlala sinjalo siphila ngokuthi abantu benizabe sithi bathathe kabathathe nizo sithi bathathe kabathathe thina sifuna ukuthi sihlale phansi sizikhethele ukuthi kanti sibuswa ngobani akulunganga lokho.
Lo-ke ngumnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGwanda. Lokhu sikudaba lunye sixoxe lengcwethi ecubungula ezemithetho umnumzana Job Sibanda othi uMahlulu engaba ephosisile kusinqumo sakhe kudaba lokwehlukana kukamnumzana Jiwenga lonkosikazi wakhe uMary.
Engubonileyo ukuthi yena ujaji uphambanisile nokuthi akukhangele udaba lwakhona aluthathe njengodaba olu-agent nezindaba okumele lutholise ngesiphangiphangi liyeke amanye amacala amangalokuqala. Okunye umsekeli athi yena ujaji uphambanise ngakho kodwa ungakhangela ukuthi ujaji yena utheni ngalolo daba olokuthi wezayo udaba lu-agent. Ujaji uthe yena njengoba udaba okokuqala udaba ocele kumbe belukhuluma ngabantwana okokuqala sibe ngikhulume futhi njalo ngokuthi yena unkosikazi kamsikeli ubesithi yena ube mpahla ezithize ayesithi wayenazo yena ngesikhathi ele nefana sesitokisini umsikeli kamangangeli wafika nje wasemthaphela lezi zinto lezi zingezimota impahla zakhe ezinye kade izibalisa ezokugqokani okunye nje okuthize. So ujaji khe yena nxa kuyikuthi umuntu uhonona ngokuthi uthethelwe impahla zakhe ngaphandle komthetho ikhothi iyandise ukuthi lolo daba lu-ejekt. So ngesinye lesoisi zakhe esithiwe ngujaji sokuthi yena ebona ukuthi esithi mithi ukuthi udaba lu-ejekt kodwa umsekeli ukuthi hhayi ijaji uphambanisile ume ngani udaba lolo lu-ejekt. So singazi ukuthi yona i-Supreme Court izakubona njani
kodwa ngobufakazi obukhona wena ubona ungani ulethuba na elokuthi aphumelele umsekeli kamongameli umnumzana Jiwenga.
Ngokubona kwami ngibona ngani njengakhangela sithi i-case yakhona ngayicabanga nje ngayo mbijana mina ngangikhangele ngibone ngani kube le phutha elithize elingabe lenziwe ngujaji ngikubona kwami ekucineni angisho ukuthi indlela a-analyze ngayo ama-fact bekhena kangilani solo lapha but isiphetho lapho wathi yena ngemva kokukhuluma lokhu akukhulumile wase ukuthi mina ngizaphalesi sinqumo kubona ngani kube lokunye okuphambanisekileyo mbijana ujaji unike lokho esithi thina especially ngabantwana unike lokho esithi thina yi-final order nalaweli ukuthi umongameli kumbe umsekeli amongameli ase ahambise labo bantwana ikanti yena unkosikazi wakho ubengacelanga khona lokho ukuthi ubethena ufuna ukuthi aphiwe abantwana udaba lwabo lonaleliyana olwamangalwa ngumkakhe umsekeli amongameli lungakatholiswa.
Lo-ke ngumnumzana Job Sibanda ingcwethi ecubungula ezemithetho ubexoxa ecingweni lo-Studio 7 ekwabulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela namba wafuwe mbula lamlela.
Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa lamhlanje uvakatshele izalukazi lamaxhegu emawabeni lapho akhuthaze uZulu ukuthi anakekele asebegugile. Unkosikazi Mnangagwa uphatheke emsebenzini yangekhaya egoqela ukupheka, ukuthanyela lokufulela indlu ngemva kokuba ayabele asebegugile ukudla. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Bonke kulungile. Inkosikazi Mnangagwa wethu leli nkuthazo ngemva kokuvakatshela ugogo uViolet Ncube oneminyaka yokuzalwa engamathumi ayisificaminwemibili lambili ohlala yedwa emzini wakhe emawabeni. Unkosikazi Mnangagwa ofike lapho waphatheka emsebenzini yangekhaya ebalisa ukusinda indlu ngobulongwe ukufulela kanye lokupheka. Uthi iningi lilahla abazali sebegugile libetheza umlando ukuba ngabathakathi. Ekhuluma esesikolo semawabeni primary lapho uZulu abethe gwaga khona, unkosikazi Mnangagwa ukhuthaze uZulu ukuthi anakekele ogogo labokhulu.
Saka nasi tiri kupembela kuona vanambuya kuti aiwa kune vakabvane kuna nambuya. Tinokutendai nokuti hunhu hwenyu tahuona mimisha yakawanda iri hunhu hwakanaka huri kudadisa kuti aiwo madzimai awo. Mbuya, chamunana kuda kuti tikuitirei pamba ndechipi hwemutiudzewo?
Doko sewe sikubona namhlanje ikwe sikukhulume sikwenza sikuhlabulela ukuthi sikwazi ukuthi sisuka kubomama sisuka kubogogo kulabo esingawo namhlanje. Nokuthabisayo yikuthi kuningi ezindlini zethu siyakubona kuyenzeka esakufundiswa yilaba bantu. Gogo ofisa ukuthi sikwenzele khona ekhaya ikuphi? Ubuye uzositshela ukuthi kuyini okuhluphayo.
Ugogo uViolet Ncube ubonge kakhulu inyathelo elithethwe ngunkosikazi Mnangagwa esithe behlaselwe indlala.
Futhi ngithaba okudlulisayo babo, ngizakudla fani njengoba onyama ngiyobafakwa endlini inkunguru ngendlini yabekwa. Ngibonga okwedlula ukubonga babo libona uNkulunkulu izibusiso zisuka ezandleni zami ngabe ngiyambusisa. Kodwa ngokuthi zisuka kuNkulunkulu kwangikwazi ukuthi uNkulunkulu yena ukumisa njani, kodwa ngokucela kwami ngicela mbusisa.
Omunye walaba abakade bekulombuthano ngunkosikazi Beatrice Ndlovu, laye oyamukele inyathelo elithethwe ngunkosikazi Mnangagwa esithi babhekane lendlala njalo kulezi nsuku baphila ngokuphiwa.
Ah, sibusekile kakhulu, sengathi uNkulunkulu angandisa izibusiso zokufika kwakhe endaweni yethu yona le esikiyo. Ah, isimo sendlala besikho, kodwa sibonga izandla lezi eziphayo eziziphathisayo empilweni.
Unkosikazi Mnangagwa uphe abagugileyo laba ukudla okubalisa impuphu lerayisi, kwathi omama abazitholeyo baphiwa impahla zabantwana. Usenjalo kolunye udaba, izakhamizi emaphandleni sezikhuthaze urhulumente kanye lababalisi ukuthi bakhulumisane ngodaba lwerholo ukuze abantwana bathole imfundo ezikolo. Iningi lababalisa likahambe ezikolo selokhu zavulwayo likhonona ngerholo eliphansi. UMandlovu ugcizeleleyo ngokukhuthaza ababalisi ukuthi babekezele.
Siyacela sibili kakhulu ukuthi ababalisi kabafundise abantwana. Yebo, yeyisimo lanxa siyabe singamanga kahle kibo, kodwa esikucelayo ukuthi abakhulule imoya yabo izinto zizalunga.
Omunye njalo umzali unkosikazi Siphathisiwe Nkalo esilikwe uthi urhulumente kumele anikeze ababalisi imali efaneleyo babuyele ezikolo.
Uhulumende ngakuya nikeza amatitsha imali eyaneleyo esebenzayo bakwazi ukubuyela esikolo bayefundisa abantwabethu, ngoba kwamanje sibhadela i-school fees, sithengile amabhuku, ama-uniform, yonke into iyadura. Abantwana kabafundi, abantwana batshona bedlala. Uhulumende kazama iplani phela abanikeze lokho abakufunayo babuyele emsebenzini.
Sixoxele nobhala jikelelo wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association ZIMTA, umnumzana Tapson Nganunu Sibande semawaza ngolwesine lapho kubekwa umphathi wesikolo eGungwe Primary umnumzana Thuso Mkoni. USibanda uthi iningi lababalisi seliphenduke inhlekisa emphakathini ngenxa yobuyanga obudalwa lirholo eliphansi, kungakho ukuthi ababalisi ngeke benelise ukuya emsebenzini ngemali abayiholayo.
Kumbango lapho esenke ngahambela khona, ababalisi bakhetha ukuyagola amacimbi, ngoba kathesi ungagola amacimbi isuke ezimbili kuphela nje zilakho ukuthi amacimbi la akunike imali edlula iholo lenyanga. Izolo likhulu kakhulu. Abantwabethu i-future, ikusasa kayikho, kumnyama phambili. Njalo ezilonge ezihulumende elokhu engalungisisi lolo daba, abantwabethu abala kusasa iphelile totally do.
Iningi lababalisi lithi lehluleka ukuhambisa abantu ababo ezikolo zemaboarding ngoba zingayiholi imali efunwa yilezi zikolo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda Albert Ncube.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Phineas Ndlovu, umzali njalo owake waba ngukansila wenjube.
Mina ngokwami ngifuna ukuthi ngikulethe back to 2007. Ngo-2007 where abantwana bafeyila dismally bo-form 4 labo-form 6. It was because of ukuthi abantwana babengasafundi ngenxa yeproblem esasinayo between abatitshara le government of that day. Mina what I was proposing ngoba into leyo amatitshara ahlele khonona ngayo iaffecta thina ezabazali babantwana labantwabethu. Into kufanele siyirealize ukuthi uhulumende kasivumele, yes we don't have money, siyehluleka ukuraise imali, kodwa kasivumele sidinge sizibhadalele thina amatitshara ama-incentives ukwenzela ukuthi amatitshara babe lo veve lokufundisa abantwabethu. As long beloku belwisana ne-government becela ama-increment becela lokhu besiba labo ostay in bezihlalele okuyinto khona kuyana kuaffecta thina njengabazali abantwabethu. At the end of the day abantwabethu kabasela abafundanga, akulalutho, omnyaka uyaphela kungalalutho, and kuyabe sokuzimali just water under the drain. Mina embengikukhangele ukuthi uhulumende kasivumele each and every school sizibonele thina ukuthi abantwabethu siyabhadala incentives. And what abama-parents okufanele bakuzwisise okuyinto kwakhona kube sengqondweni zabo. Oticha labo they are parents too. Balabantwana bayesikolo, balabantwana abadlayo, bayagada, benza yonke into. Nxa uhulumende engakunanzeleli thina as parents kasikunanzeleleni ukuthi abantwana bethu lamatichara kule nkalakatha yepro. Mina ife ngicela ukuthi nxa abazali bengavuma asitheni head on the government. Uhulumende imali kawula lathi kasila, it's not your problem, but sicela ukuthi sibhadale ama-teacher ama-incentives. Kanti nxa kuyikuthi u-teacher efundisa abantwana beyi-55 and then sivumelane ukuthi hayi sizabe sikhupha ngama-$2 towards i-transportation ka-teacher. What's wrong with that?
Manje labo abazali abayehlulekayo babona ukuthi baphathise, babe abantwababo bezayekela ukufunda na?
Kuvele ngeke sithi umntwana kaxotshwe esikolo, umntwana kaxashiyo kupanitshe umntwana. Bavele basebenza under izimali zabanye abazali except kuma-private schools, but kuma-government schools vele basustainwa ngabanye abazali. Nesiafodayo, let us pay towards that. Banabana naye angadobha uzaphosela, kuzahamba kulokuthi siyekile. Akuforswa phela umzali unga. Into ehluphayo yikuthi nxa kusiba le mhlangano labazali, you find somebody ekhuluma ngenkalakatha yefiga umzali wayekwanisa. Yikho abadala belesaga sabe sokuthi umfula ugcwaliswa izifudlana. $1, it's enough. $1, it's enough. Nxa singacontributa towards that, into zonke ziyahamba. Kathi sibathengela njani abantwana ukuhle? Sibaphani? Kathesi ungakhangela i-challenge engilayo noma usithi bakhona behlulekayo. I think angikholwa ukuthi kulokhu yi-fraction okuthize ongakutsho ukuthi kulo muntu ongala cellphone. Everybody le cellphone. Umbuzo ukuthi ujusa kangaki a day or how much a day? Not less than $3. So ungethule kulungisela umntana wakho nge-$1. I don't think so. Nxa abantu be-explainelwe ngendlela eqondileyo.
Manje nxa kuyikuthi bona oticha lingahlanganisa yona leyo imali bathi hayi imali le incane ayeneli, kuyathiwa
asenze so. Ngabantu bayazi, mina I've been spoken to some of the teachers. Takho ngakwala uhlupho yilo lolo. Uyabona ukuthi nxa utitshara lwana engathola okuyi-100 or 200 ebond uzagada ujofu for those 5 days, uzabe gadile kulokuthi anikwe that one phela i-1000 something there. It's not the whole amount eyakuye. Kuyabe sokuphuma ipentsheni, kwaphuma o-premier, kwaphuma
onyaratso kwaphuma ikosho kwaphuma andiyabona ukuthi at the end of the day usale ngalani engalalutho but ngaye kwazi ukuthi hayi imali abadala bamdele ukuthi nizosebenza uza angeke bayahle babevele benika icushion ngamatitshara angeke bayahle ngisuke kuyahlupha ngoba ama-counterparts aba kuma-private school they are making money they are being given ama-incentives
hayi kuyezwakala hayi sibongile baba ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyabonga ukunika leli thuba bevele ngijiseke ukuthi kathi ngingabhodla in which way but you have met it ngiyabonga ukuthi baza ngizwa baza eda lapho aba-eda khona basaprekte lapho abasaprekta khona but mina wami umbono yona leyo ukuthi head on the government ngama-incentives ama-teacher thank you
hayi sibongele lana Lo ke ngumnumzana Phineas Ndlovu umzali njalo wake waba ngukansila wenjube ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba asidibaneni njalo kuvikezayo lela balaleli studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga
siyalamukela kweziphathelane labesifazane lilami uSithandekile Mhlanga namhla sixoxa lo nkosazana Deborah Mokasa isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association sicubungula okuphathelane lamalunga enhlanganiso yakhe okuthengisa impahla ezijiyeneyo kanye lokusetshenziswa kwemali elizweni
Business njengamalunga yokubulawayo Vendors and Traders Association iphansi kakhulu sesikhangela ngomnotho webizwe ukuthi imali ihlale emakhadini imali kakula mali imali siyizwa kuphela kubosiphatheleni wefind ukuthi abantu babuya befuna ukuthenga amatamatisi befuna ukuthenga imbiga but at the end of the day ekhokheshi bona labo abasisebenzeli ngoba sasa sizafuna ukuyahoda khonapho singelanamali abantu bamabhizinisi abayasihodise kwimbiga namatamatisi vele ekhokheshi abafuni nakuyibona wesi-ke le mthina yethu yona leyo amaswayidi thina njengamavenda vele asilawo ngoba kufuneka obhila khodi obani bani and lakho futhi kumele ube nemali ethize emabhenki amukeli ngoba lathi lapho esihoda khona basalela so kuba nzima ukuthi singayithatha mina ngiyayisanga so kuyafuza ukuthi sesiyabhadala ngayo ama-bills ami sesiyabhadala maybe labo school fees bona laba ababuyayo but ngiyemvuka ngihoda ngami
kodwa ekuwodeni lapha kuhamba njani lokho eliyabe likuwodile liza kuthengisa ngentengo yena leyo ebeliyikhangeleni lithole inzuzo
ekuwodeni lapha sokuzisingoba kuthiwa i-intermarket bank leyo labo siphatheleni you-find ukuthi nxa uthengisile uthole kuyi-100 bondi kwakho nxa usufuna ukuthi uye kutshintsha ukuthi uthole imali yokuthi ikwanise ukuthi ithenge olunye ulutho isina vele ingaseseyi-100 bondi RTGS leyo so kuba luhlupho lokuthi vele sinesithengisayo asivumi leyo mali laze labona laba ababuyayo bethenga ungabatshela ukuthi usucharja kumbeni ukuthi leseyimayithenga into ye-$20 ubusumcharja ukuthi ngizayikhipha nge-$50 uyayala ethi ibhajeti yakhe vele ingasahambi ayisahambi kuhle akuphileki isibili njengangena ebhuti ngisithi ngikhanyele uyathola ukuthiwa i-KG yenyama nxa ule cash i-$45 i-RTGS but nxa ungela cash uthola sokuyi-100 RTGS ne-ecocation kumbeni ngeswayiti uyayibona ukuthi i-difference yangona inkulu kakhulu okokuthi ugcina vele ku-off budget so lathi ngapha njengama-vendors siyasi-affecta njalo
kodwa omunye ngathi yini eliyibambayo imali ngoba wonke umuntu oyidingayo ubuye ezothenga impahla kukanti labo abasebenzayo bahle beholele emabhanga iningi labo
ukuthi bethi yithi esiba bengabe beqinisile kancane ngoba thinganto yithi esithengisa i-day to day things ezokuthi umuntu ekhile yithi esithengisa istafu yithi esithengisa umpupu yithi esithengisa ama-vegetable siyibamba kodwa siyibamba nzima siyibamba ngoganyavo amashopu kasakhiphi ukudla ngokufaneleyo, sebekukhupha ngudlu kuye khona ngale kithi thinayo esithengisa amavendi ukuthi sikuthengise, labo bethole okuyi-percentage lathi sithole i-percentage. Okuthi kugcina at the end of the day ukuthi vele osafayo munye nalo oyabe kugrawundi oyabe efuna ukuthi ephile.
Bakhona yini abalokhu bebiza ngemali yamanye amazwe njalo kulula yini ukutshintsha uyithole emabhanga lezitaladeni?
Ezitaladeni bakhona sibila bona laba abayibasibathingiyasibaziza ngezolo nalelo lokuthi ngosiphathelele. Then kubesekusiba namanye amashopu ahlukeneyo nje uyathola gqagqagqa okuthi ungafika ukhulume labo ukuthi hhayi asikhulumisane lapha ngobeni ngithwele kumbene se-size use, bese besithi hayi sizayi-convert-a nge-intermarket bank leyo. So i-size use yakho kuthi sizabe sizawunika isithebo se-$50. Bakukhangela ngefesi bengabona ingathi ifesi leyana yokuthi hayi ungumuntu obekekileyo, bakubizela eceleni bekudele.
Ngobuso obunjani lobo obuyenza bejo njalo?
Kulobunye ubuso phelayo bungathi ukhanya ngathi ngumpholisi, kubezosuba nobunye ubuso obukhanya hhayi buzithambele ngobukamama kumbe ngobukasoba akhangela ifesi bathi thina njengathi mina njengami mina ngile fesi blazi lokwaziwa nxa ngifika vele bathi bathi lo ungamthengiseli ngoba uyakhuluma sterek uzasikhuluma endaweni ezithize. So kuya ngokuthi akwazi ukubani kumbeni uyenzani empilweni. Le ngihambe ozithengela lokho ngoba ngingazi ngenela mina vele abanginisi.
Leyo bekuyingxoxo loNkosazana Debra Mokasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Ebesixoxa laye ekoBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile, ube leviki enhle.
Andikwanise kumutaurira kuti mwana ngamuchabuda inipavipa moyo ndichimuda siyana na yeyiwe tisiyana na siyana na ye andikwanise kumutaurira siyiwe siyana na ye usibalela usiwafuna usomtshela lento omtshela yona siyana naye uvalela usukaphula songtshela lento ngtshela yona angibuzo futhi angibuzo ngathi siyana naye uthi mina siyana naye angithuka nemitombi akhangana napha nenguyana kanjani siyana naye wewe wewe siyana naye uthi mina angithuka nemitombi Kalela usukaphuna songtshela lento ngtshela yona angibuzwa futhi angibuzwa futhi siyana naye kalena lapho usukaphuna songtshela lento ngtshela yona angibuzwa futhi awuphindo kanti siyana naye mina nge angifuna nemntombi Shimane, 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 shimane
Awuchiane lentombi yami nga ngeyakho nga uzwa ngayo ye ingoma ka omuyi Oliver Mtukudzi le shabalala rhythm besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa ke singakehlungani ngesikhangele inhloko zethu zendaba zalamhlanje. Ukuthoniswa kwecala lokwehlukana kwamsekeli kamongameli welizwe lomkakhe umnumzana Constantino Chiwenga sokuveze amandla alokhu elawo kubutho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama ngu Chris Gande asidibaneni njalo kusasa.